Mumwe mugari wekumasvingo mudunhu rezaka amai Sara Makombe vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekushayikwa kwembeu apo mvura yakatanga kunaya.
Tatoshushikana nenyaya yembeu nokuti tatenderera matinotenga mese mashopsi ese atingagonezi kutaura namazita asi taishaya. Taisteitini ndo mbeu inorimwa, ukatotarisa varimi vese zaka kukita gutu nekwana chimu nekupi ndo yetinorima asi taishaya. Saka patanga tichibvunzawo vemashopsi, zviri kunzi mbeu yakatorwa nehurumende ichiti masupplyers ngavaise kukomandi agriculture. Ende tinoziva kuti kana yaenda ikoko mbeu iyeyi ichapihwa vatsigiri. Tatatana nesharudzo kudai tirikutonga urwane hana nokuti tichaishaiwa kana vasonga tisigiri bato riri kutonga hauwane mbeu iyo yatonzi ngaisupplyiwe uko vachabvawopanana pachavo saka kurima kuchatonetsa kunyange mvura ikanaya asi chichatinetsai mbeu.
Vazhinji vataura nestudio 7 vanoti mbeu yeSeedGo SC513 inozivikanwa nekuti mbizi iyo inorimwa munzvimbo dzakaoma dzisina mvura yakawanda mumasvingo haisi kuwanikwa muzvitoro. Vamwe vanoti painowanikwa vari kutadza kuitenga nekuti yave kudhura sezvo yakakwidzwa gore rino kubva pamadhora $24 kuenda pamadhora $30 pachisaga chinorema makirogiramu 10. VaDennis Goro vekumwenezi vanoti kukwidzwa kwembeu kunovarwadza sezvo vari kuneseka nekuwana mari munyika.
Hatisi kuiwana uyezve mutengo wembeu wakakwiririsa. Mbeu yatiri kuwana ndiyo inogadzirwa nevanhu yekupendwa. Isu mbeu yatajaira imbizi CR513 ndiyo yatonyanya kushandisa sezvo mvura yakatinaya kudai tichitarisira titange kurima asi tichikushaya mbeu.
VaKetos Chapanya vanotengesa mhichas hardware vati mbeu iri kunetsa asi mamwe makore inoti dai yazara muzvitoro zvavo.
Varimi vatanga kuuya kuti nayi mvura apa ndopavangoti manyemanye vakangotanga kumanya mavhiki maviri apera mbeu 513 inonyanya kudiwa nevanhu ichiri shoma asi dzimwe ma403 agrishizi ma201 awa inenge iripo asi kunyanya 513 ndo ichiri shoma.
Kota rinoona nezvekurimwa vaJoseph Made varamba kudayira nhare yavo kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko rembeu. Asi nyanzvi mune zvekurima uye mutungamiri webazi rezvekurima pachikoro cheGreat Zimbabwe University Profesa Munashe Shoko vanoti vanhu havafaniri kurohwa nehana nekuti nguva chayo yekurima haisati yasvika.
Handionaso kuti mvura yekuti vanhu varima haisati yaita ine nguva mvura zvayo yangonayavo simfuna mbuya asi mvura chacho inonzi yatinoti isusu kuagriculture effective rainfall yasvoka masure zvokuti vanhu vachirima haisati yavapo. Kushayikwa kwembeu mashops yes I know chinhu chinongopa kuti varimi vajara kuwana mbeu dzavo dzavarejiredi mana July August but iye zvino kuda kuti mbeu yatinonokewo kupinda mashopu.
Vanhu vazhinji vanotyira kuti vakashayiwa mbeu nguva ichiripo zvinoita kuti vabatwe nenzara gore rinouya panopera mwaka wekurima. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.